pakamba sanga ndiripo makusini panga pasina wanhu ndiri message iri kutendera pa WhatsApp kuti chikoro tavhura yakanyora na chancellor bati zvichiri kunetsa kuti wanhu wagume kuti ndizvo here zvipo nekuda kwemabudira avakaita pachikoro nekuti wakabuda uchimhanyisa nepolisi saka zvaakunetsa kuti waunderstand kuti ndo zviripo
zvii zvawaona pawakwanisa kunge uchidzokera
semunhu anga asina kubva dzoka ake kumba ndiri mharare ndadzokako makusini pachikoro ndikasvika ndikaona pachikoro panga pari quite pasina wanhu kumaresidensi kwanga kuri quite kusina wanhu kuchingori vandalize kutaura kuti pakatiza vamwe vanhu vachibuda vakazobuda the last vamwe vakatotiza vakasiya zvinhu zvavo zviripo zvisina kunyatsarongedzwa zvakanaka kwavi kutoratidza kuti hapana vanhu varipo pachikoro asi meseji yake yanga yatotendera zvayo kuti malectures akutongotanga kute kumaofices emalectures kwanga kusina futi malectures acho
tinoona kuti pane vamwe vadzidzi veipapo payunivhesiti vari kuti ivo vari kuda kuti mari yavo yavakarasikirwa nayo apo chikoro chakavharwa idzorerwe ivo uri kuzviona sei izvi
mastudents anofanira kupiwa mari dzavo dzakashatisa uchibva pausit but kwete mari dzavo idzodzo chete vanofanira kupiwazve nemari dzaifanira kunge dzakashanda pese pasina kupakanga vasina kudya takanga tabhadhara mari dzakakwana saka vanofanira kuti dzosera mari dzese paregera kuitwa basa nemazvo mari dzacho idzodzo vanofanira kuchidzosa plus dzatakashandisa nezero tichibva pachikoro tinoda kuti mari dzese idzodzo dzidzoke ndo maonero andiri kuita kuti ndo zvinhu zvinge zvakamira zvakanaka
semaonero ako dambudziko iri ragadzirika here kana kuti muri kutarisira kuti muchasangana naro zvakare munguva inotevera uyezve vadzidzisi vadzoka here
zvinofamba mushe ndokunge malecturers vachinge vapihwa mari ndokunge maworkers achinge apihwa mari vanhu ivavo kana vasina kupihwa mari zvinonetsa kuti zvichafamba zvakanaka nekuti vacharegera kuya kubasa isusu tonzi tidzoke tosvika kusina malecturers tosvika tisina maworkers anotibikira chikafu zvoreva kuti tinongosvika toratidzira futi tongorohwa nepolisi saka zvinhu zvichanetsa kuti zvinofamba zvakanaka sei